Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu chikumi 23 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Musangano wekodhepa unopera muBulawayo, vanhu vachikurudzirwa kusimbaradza nekusimudzira mabasa emaoko. Vaimbo vemutungamiri weBotswana vaKwete Ketumile Masire vanoshaya. Muimbi aive nemukurumbira munyika Dickson Chings Chingaira anoradzikwa kumarinda ekuGlen Forest muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vanoita mabasa emaoko vanoti musangano weCoordination Committee for the Development and Promotion of African Handicraft kana kuti kodepa uyo wapera nhasi muBulawayo wabatsira zvikuru mukushambadza zvavanogadzira. Vachitaura pamusangano uyu, mutauriri weParamende vaJacob Mudenda vatiwo zvakakosha kuti nyika dzemuAfrica dzibatane mukusimudzira mabasa emaoko. Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vachivhura zviri pamutemo musangano wekodhepa, vamudhenda vati pasi rose mabasa emaoko anowanisa dzimwe nyika mari yakawanda zvikuru. Vamudhenda vati nyika dzakadai seChina neIndia, idzo dzinotungamira mukuwana mari kubva kumabasa emaoko, dzinokwanisa kuita zvigadzirwa zvakawanda panguva imwe chete nekuda kwekushandisa unyanzvi hwechizvino zvino mukugadzira zvinhu izvi. Vati zvakakosha kuti hurumende dzenyika dzemuAfrica dziise musoro pamwe chete kuti dziwane nzira dzekusimudzira mabasa emaoko, sezvo achikwanisa kusimudzira upfumi hwenyika idzi zvakanyanya. Vachitaurawo pamusangano uyu, gurukota rezvemabhizimisi madiki amaistembiso nyoni vati mari inowanikwa neZimbabwe kubva mukutengeswa kwezvigadzirwa zvinogadzirwa nemaoko yakaderera kubva pamamiriyoni makumi mashanu mugore ra2008 kusvika pamamiriyoni gumi nemashanu muna 2015. Vakati izvi zvakakonzerwa nezvirango zvavati zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumadokero. Chizvarwa chekuSouth Africa, muzvare Yolanda Musutwana, vanogadzira zvigadzirwa zvakasiyana-siyana kusanganisira zvigaro kubva kumataya emotikari asakara. Muzvare Musutwana vatsinirawo kukosha kwakaita kuti nyika dzemuAfrica dzibatane muzvinhu zvakadai sekusimudzira upfumi hwenyika idzi.
It's so good to have all the African countries in.
Zvinofadza kuona vanhu vemunyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica vari pamwe chete kudai. Muchidimbu ndingangoti Afrika ngatibatanei kuti tigokwanisa kubudirira tiri pamwe chete.
Kunyange hazvo South Africa isati yave nhengo yekodhepa, inotarisirwa kuve nhengo yeboka iri munguva pfupi inotevera, uye amailindi weZulu vanove gurukota remabhizinisi madiki muSouth Africa vange varipowo pamusangano uyu. Amai Rose Vambe, avo vanogadzira mbatya dzinozivikanwa dzichinzi African Attire, ndemumwe wevanhu vanoita zvigadzirwa zvemaoko vange varipowo pamusangano uyu. Amai Vambe vati musangano uyu wabatsira zvikuru kusimudzira bhizimisi ravo.
Ndasangana nenyika dzakasiyana-siyana zvikuru dzandanga ndagara ndichishuvira kuti dai ndasangana nadzo. Ndakwanisa kunge ndichitorawo machira ikoko zvakaita Cote d'Ivoire, Chad, Burundi, Mali. Saka pandasangana navo kuno vakafarafani nebasa rangu, vakati tinogona kuti tishande tese tichitokuita kuti kudistributewo machira edu, tisinzitaura kuti machira mazhinji aunoshandisa akada kufana neatinobika kunyika dzedu.
VaJustice dzapasi, avo vanogadzira zvivezwa zvakasiyana-siyana, vatiwo musangano uyu wavapa mukana wekudzidza kubva kune vamwewo vekunze nevemuno munyika vanoita basa rakafanana neravo. VaEmmanuel Nuku vanoshanda nesangano reHand in Hand Zimbabwe iro rinobatsira vanhu kunyanya madzimai vanoita mabasa ezvigadzirwa zvemaoko. Vanuku vati musangano wekodhepa wavabatsira kuti vazive kuti zvigadzirwa zvemaoko zvingatengeswa kupi.
Tinoti kana vanhu vaita zvinhu zvavo, tinovabatsira kutsvaga mamaketi. Saka ma markets kunyanya taingotsvaga ipapa local muZimbabwe munomo. But nyaya iripo ndekuti apa tatowana mukano wekuti tive nema contact tivatsvagire ma markets kunze kwenyika.
Zimbabwe yapiwa usachigaro hwemubatanidzwa uyu uye amainyoni vachitwa sachigaro kwegore rinotevera. Kodepa ine nyika 23 dzemuAfrica chinangwa chiri chekusimudzira mabasa emaoko. Ndakamirira Studio 7 Mobulawayo ndini Taura Ishala.
Vaimbova mutungamiri weBotswana vakwete Ketumile Johnny Masire vakashaya nezuro muKaberon. VaMasire vanga vave nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe ekuberekwa. Uye ndo vakave mutungamiri weBotswana wechipiri kubva kuna vaseretsekama. VaMasire vakatungamira Botswana kubva muna 1980 kusvika muna 1998 apo vakaenda pamudyandigere. Asi vakawanda vanoti ndiwo mutungamiri akashanda zvakasimba kuti Botswana ive neupfumi hwakasimba zvikuru. Vanga vachishandawo semutongi gava panyaya yekunetsana kwehurumende yeFrelimo yekuMozambique nebato rinopikisa reRenamo. VaMasire vanga vachishandawo paongororo yakakonzera hondo yemarudzi kuRwanda uye vakashandawo kuedza kuunza runyararo kuKenya neLesotho. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanogara vachiti vaMasire nemhuri yavo vanga vari sawira wepedyo. Muna 2013 pakashaya mudzimai waMasire, amai Olebile Masire, vaMugabe nemhuri yavo yose vakaenda kunobata maoko. Asi mubhuku renhoroondo yeupenyu hwavo rinonzi Very Brave or Very Foolish, Memoirs of an African Democrat, vaMasire vakati kudyidzana navaMugabe munyaya dzezveupfumi kwainge kwakaoma zvikuru zvekuti vaitoona kuti ukama hwavo nehurumende yeRhodesia panyaya yekutengeserana wainge huri nani. Mubhuku iri vakaburitsawo pachena kunetsana kwakaitika pakati pavaMugabe naMushakabvu Nelson Mandela, vanove mutungamiri mutema wekutanga weSouth Africa. VaMasire vanoti vaMandela vainge vasiri kufara nezvavaiti zvaiitwa navaMugabe kuita zano ndega, vachiita misangano sasachigaro wekomiti yezvematongerwo enyika yeSADC, Organ on Politics, asi vasingasume vaMandela vaive sachigaro weSADC panguva iyi. Panguva iyi SADC yaida kuedza kumisa hondo kuAngola nekuDRC. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mupepeti webepanhau reZimbabwe Independent vaDumisani Muleya avati vaMasire vairemekedzwa zvikuru sechipangamazano kubva zvavakasiya basa.
Masire vane nhoroondo yakati repei. Ndemumwe wevatungamiri muno muSouthern Africa vakamirira hondo dzechimurenga dzakachiitika munomu, hondo yakaitika muZimbabwe, hondo yakaitika kunana Mozambique. Vanga vari mumwe wemutungamiri wemafrontline states. Vapedza ipapo ndemumwe vakasimbisa kufoma kweSADC. Ende chimwe chinhu chiripo ndechekuti vaMasire vakapindira munyaya dzema conflicts akati wandei muSouthern Africa ipanapo. Uchidiscussa nyaya dzekuLesotho vanga varipo maleaders ekuSouthern Africa vachitraya kuechinja nyaya dzematongero enyika kuSwaziland. Ndevamwe vevatungamiri vanga varipo. Kwakune committee yakafuma nguva idzodzo ichisanganisa President Robert Mugabe vekuZimbabwe, the late former South African President Nelson Mandela naivo vaMasire. Ndivo vanga vari mumwe wevatungamiri vatatu vanga vari mukomitiyo yakagadzira nyaya dzekuLesotho, nyaya dzekuSwaziland nedzimwewo kuregion yekuSouthern Africa.
Asi munoona sei kudyidzana kwavaita navaMugabe?
Vanga vane relationship yakanaka chaizvo because vakashanda kwemakore akati wandei vese. Igeneration imwe navaMugabe because ivo muri kuona kuti vashaya vari 91, vaMugabe vari 93. Muri kuona kuti vanga vari same generation. Imwe nyaya yanga iripo ndeyekuti ivo vaMasire vakapinda kuita president kuBotswana around 1980, vaMugabe vachipinda kuita prime minister weZimbabwe. So vanga vari munhu akashanda vaMugabe for many years very closely navo.
Asi tichiverengawo munhoroondo yavo yavakanyora yeupenyu hwavo, vanenge vakambotiwo kujikidzana navamugabe kunenge kwaiti netse munyaya dzekutengesera nazvo kutoti kujikidzana nerodisha kunenge kwakutori nani.
Vamasireka ndemwewo vatungamiri vemusouthern Africa vakakosha stereke because ndivo vakavaka economic Botswana vakaita maproblem navamugabe panyaya dzetrade.
Mupepeti mukuru webepanhau reZimbabwe Independent vaDumisani Muleya vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano reZimbabwe Divine Destiny rinove mubatanidzwa wemapoka emakereke akasiyana siyana nemusi wechipiri svondo rinouya riri kuita musangano mukuru wekuziya sarudzo dzakachena idzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya. Mumwe wevari kukokera musangano uyu Bishop Anselmo Magaya vekereke Grace Ablaze Ministries International vanoti mwongo wemusangano uyu ndewekuona kuti nyika yaita sarudzo dzakachena vanhu vasingambonyikidzwi. Bishop Magaya vanoti vachatora mukana uyu kuudza nyika pamusoro pekukosha kwezvinhu zvina zvavanoti zvinofanirwa kutariswa pamunhu anenge achida kuvhoterwa zvinoti rugare, utongi hwejekerere, zvinhu zvakajeka kana kuti transparency uye kuchengetedzwa kwebumbiro remitemo. Musangano uyu unonzuri kutarisirwa kupindwa nevanhu vachabva kumasangano anosanganisira reZimbabwe Council of Churches, Prayer Network of Zimbabwe, Zimbabwe Christian Alliance pamwe ne Student Christian Movement. Ngatinzwe hurukure yataita na Bishop Magaya pamusoro penyaya iyi.
Musangano uyu mukuru chose, musangano wakakosha chaizvo chaizvo, ine maboka ive masonde kana kuti ma church based organizations atati kuti chose atakabatana pamwe chete navo isu seZimbabwe Divine Destiny kuti tiite yatiti Christian convergence kana kuti church convergence for peace and justice, kureva kuti kuti isusu semasvondo yasvika nguva kunyange zvaiye yakagara iripo kuti makereke abatane pamwe chete ataure nemutsindo ataure nenzwi rimwe chete maringe nenyaya yekumeka shuwa kuti maelections atakatarisana nawo gore rinouya muna 2018 ange ave maelections akasununguka, maelections ekuti vanhu vanokwanisa kuvhotera pavanoda vakasununguka pasina anovatyidzira. Saka ndo yatingati mwongo wemusangano iwoyo.
Zvii zvamunenge muchitaura nezvazvo pamusangano uyu?
Tinenge tichiongorora nokutarisa nokuudza nyika atingati muchirungu mavalues anosvika mana atiri kuti vanhu vanofanira kuvhotera. Mavalues aya ndo erugare kuti usati wavhotera candidate whether presidential parliamentary or municipal unofanira kuvhotera rugare. Chechipiri unofanira kuvhotera utongi hwejekerere. Chechitatu unofanira kuvhotera transparency. Chechina tinofanira kuvhoterawo yatingati isusu kuchengetedzwa kwebumbiro romutemo. Mavalues mana iwayo ndowatiri kuadvanza kuti munhu anenge achizikamwa kuti haachengetedzi mavalues iwayo munhu iye hafaniri kuvhoterwa.
Asi Bishop Magaya, hamuzwe nekwa here kunge maakupindira mune zvematongerwo enyika?
Kupindira mune zvematongerwo enyika ndoupenyu hwekereke. Hatibviri kuti tinyarare kana kuti titete maoko vanhu vachiita umondi nokuda kwekuti tinotya kuti tinozonzwa kupindira mune nyaya dzematongerwo enyika.
Avanga vari Bishop Anselmo Magaya veZimbabwe Divine Destiny vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mabhambu maviri aputika nhasi pamusika uri muguta reParachina mudunhu reKuram kumaodzanyemba kwakadziva kumadokera kwePakistan uye vanhu 25 vafa vamwe vanopfuura 100 vakakuwadzwa. Vachitaura nevatori venauke kutanga masvondo matanhatu, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vati zvinovanetsa kuti munhu ari kuferefeta kana chikwata chakavabatsira mukusarudzwa kwavo gore rakapera chakanga chichibatsirana neRussia uye munhu ane ushamwari navaimbove mukuru weFBI vaJames Comey avo vavakadzinga basa. Kunyange hazvo mapato anopikisa ari kuvimbisa vavhoti kuti vachaenda kusarudzo dza 2018 vakabatana, ongororo yaitwa neStudio 7 muHarare inoratidza kuti vanhu vakawanda havasisina tarisiro yekubatana uku. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Kune vamwe vanofunga kuti kubatana kwemapato anopikisa kunogona kubvisa utungamiri hwavaRobert Mugabe avo vaine makore makumi matatu nemanomwe vachitonga. Asi mumwe mugari wemuHarare vaMoses Mutene vanoti kubatana kwemapato anopikisa hakusiko kwakanyanyokosha mukukunda musarudzo. VaMutene vanoti kwavari chakakosha kuita sarudzo dzejekerere, uye vanoti sarudzo dzikaitwa zvakasununguka vanoona mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vachikunda kunyange kusina mubatanidzwa.
Ya, ndinotenda zvangu kuti sarudzo dziri kuuya idzi vhoti imwe neimwe inokosha. Asi maonero angu ndiri kuona kunge vakomana vari kurwisana nezvatingati masymptoms asiriwo. Nyaya chai chaiyo pairi iri panyaya yekuti sarudzo dziitwe nenzira yakajeka zvichienderana nebumbiro remutemo zvarinotaura pasarudzo. Pakufunga kwangu kana zvikange zvadaro, Morgan Tsvangirai haana basa necoalition, anokwanisa kuwina election kana nzira dzekuitwa kwemaelections dzakangojeka.
Vanotungamirira sangano revechidiki riri kuchipinge rePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vanoti dai nguva iri kushandiswa nemapato anopikisa vachitaura nezvemushandira pamwe musarudzo dza2018 vaishandisa kuparidzira kune vechidiki kuti vanonyoresa kundovhota.
Asi tingangoti dai ruzhinji rweZimbabwe rwaita concentrate nekumobilize vanhu vakawanda vechidiki vazhinji vatoshanda navo isusu, vakuteredza sekuti kana vakasanyatsa kupiwa manzwi ekukwenenzverwa vangangosvika pakusanovhota, tingangoti vhota apasi. Saka chokwadi chepaground yatinoteriari ndeyekuti nyaya iyi inokwanisa kuti varaidza yo totopedza nguva zhinji tichiita zvinhu zvokuti iyo zanuke zvichitoenda mberi, tasarirwa nenguva shoma shoma zvokuti chokwadi ndechekuti coalition yaizonyatsobudirira icoalition yai inoitwa kana first round yemaelections yapera, poonekwa kuti hapana anyatsobudirira, vanhu voungana pamwe chete vachiti uyu anga ane 2%, uyu anga ane 5%. Inenge iri yatinoti coalition of non quantities, kuti vanenge vaakuchitenderana kuti anenge ari mutungamiriri ndeuyu pamusaka pekuti anewo mavhoti akati kuti.
Asi umwe anoongorora zvematongerwo enyika vaDhewa Mavhinga vanotiwo kubatana kwemapato anopikisa sarudzo dzisati dzasvika kwakakosha zvikuru. VaMavhinga vanoti vatungamiriri vemapato anopikisa vanofarwa kusiya zvemakaro eutungamiri ivo vasati vakunda bato reZANU-PF.
Mubatanidzwa wemapato anopikisa muZimbabwe kuti auye pamwe chete vapinde musarudzo vakabatana zvinhu zvakakosha zvakanaka, asi pane dambudziko rekuti zvinogona kusabuda nenyaya yemangange nekupikisana kuti ndiani achatungamira mubatanidzwa iwoyo. Zvakarewo zvinofanira kuzivikanwa kuti mubatanidzwa uyu unofanira kusimbisa nyaya dzekugadzirisa kuti sarudzo dziitwe pachena zvisina kubirira, zvakarewo zvisina kuti vanoita sarudzo dzachona veZimbabwe Electoral Commission vange vakarerekera kudivi rimwe chete rebato rinotonga muZimbabwe. Chinodiwa ndechekuti mapato anopikisa asanyanya kumhanyira kukambira kana kukara masimba vasati vatonga nyika, asi kuti vasimbise kuti ngavabatane.
MDC inotungamirwa navaTsvangirai yakatonyorerana zvibvumirano zvekushanda pamwe chete neMDC inotungamirwa navaWolfman Ncube pamwe neNational People's Party iri kufanotungamirwa naMai Joyce Mujuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Muimbi aive nemukurumbira Dickson Chings Chingaira uyo akashaya nechishanu svondora pfuura aradzikwa kumahombekombe kweHarare nhasi vakarwa hondo yerusununguko vachigunun'una nekusapiwa ruremekedzo rwegamba renyika kwaakaitwa. Thomas Tiripasi anotipa nyaya iye.
Chings aradzikwa kumarinda eGlen Forest nhasi uko kwanga kuine vanhu vakawanda vauya kuzoonekana nemufi vachiimba dzimbo dzezvematongerwo enyika. Vachitaura pamarinda apa gurukota rinoona nezvinoitika mudunhu reHarare amai Miriam Chikukwa, avo vataura vakamirira mutungamiriri wenyika, vati Chings akashanda zvakakomba kukurudzira vanhu vatema kuburikidza nekuimba nziyo dzechimurenga kuenda musango kuti vanorwa vachirwisana nehurumende yevachena yavanoti yaidzvinyirira vanhu vatema.
Kuimba chinhu chikuru. Kuimba kune zvakunoita. Kana vanoparidza kana muchida kuti vakubvisirei madhimoni, imbai. Vanosvikirwawo, inini ndiri mwana kwachiveshe, saka zvemasvikiro ndozviziva futi. Ane handa, imi munoti ane handa ndewenyu. Aiwa, ini ndinoti atetacharwe toenda kusharunzi. Haleluya. Saka ndiri kuda kuedza kuti kuimba kune zvakunoita muvanhu. Kumonongona chimba gunun'una 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 mumoyo gunun'una 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 mumoyo. Obva vazoti pane zviri kufungiwa nekarweka ndo zvaiitawo komuniti. Kuimba kwavo kunyange ukabvunza kamwana kadiki anokuudza kuti vanoti wondo maiona kaima pambepfu imiwa pambepfu mama pambepfu meza ndichiuru imi opambepfu makananga kuzimbabwe imi opambepfu. Vanhu vaizviziva izvozvo.
Ataura akamirira mhuri yemufi ari mwana wemushakabvu vadhidzi Chingaira vati semhuri varasikirwa zvikuru uye vatenda ruzhinji rwezimbabwe nekuremekedza Chings. Munyori musangano revakarwa muhondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vati kunyange hazvo Chings asina kupiwa ruremekedzo rwakafanira, mapfupa aChings achamuka.
Takataura sevarwiri verusununguko pakauya ziviso yekuti apiwa gamba redanho nenhanho ipi, tikati ngazvidzokere zvinotariswa kureva kuti takatisina kufara nazvo zvikadzoka zvakadaro. Asi ini chandinoda kutaura ndechekuti ngarisave dambudziko redu rekuti Chings aiswa kupi zvakamira zvakadai, nemhaka yekuti tikatarisa vana mbuya nehanda vana sekuru Kagwe vana King Lobengula nevamwe, musi wavakaurawa kana kuti wavakafa ugamba hwavo hauna kuonekwa, hwakazoonekwa nevakauya mumashure. Saka zvatiri kuita pano kana zviri right Chings achafa zvongopera zvonyarara, asi kana zviri wrong pano umwe achauya ozotaura kuti Chings ngaende panzvimbo yakafanira.
Vamatema Danda vati kunyimwa kwakaitwa Chings ruremekedzo rwekuva gamba renyika kunoratidza kupatsanuka kwakaita utungamiriri wenyika neveruzhinji. Pakuvigwa kwaChings panga paine makurukota ehurumende akati kuti pamwe nevaimbi vakawanda vanga vachisanganisira Oliver Mtukudzi. Chings uyo aizivikanwa nekuimba nziyo dzechimurenga uye achitsigira bato reZANU-PF angaita svondo asina kuvigwa vari muZANU-PF vachikweshana nenyaya yokuti oitwa gamba renyika here kana kuti kwete. Chings uyo akashaya nechishanu svondo rapfuura mushure mekurwara nechirwere chegomarara asiya madzimai maviri nevana gumi nevana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Tiripasi.
Munhau dzemitambo, Makundano ekasolaga Premier Soccer League arikupinda mumitambo yepakati pemwaka svondo rino zvikwata zvakatsomana zvinotyisa pamusoro petafura. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvikwata zviri mukaso Premier Soccer League zviri kupinda mumutambo wegumi neshanu. Zvikwata zvina zviri pamusoro soro zvakasiyana nemapoints matatu chete. Zvitatu zvacho Black Rhinos, Chicken Inengezi Platinum Stars zvakaenzana mapoints makumi maviri nemanomwe matatu pamusoro peHaumine iyo ine mapoints makumi maviri nemana. Asi zvimwe zvikwata zvacho zvichange zvisina vatambi vavo vane mukurumbira avo vachimuka nhasi nemaWarriors vakananga kumakundano ekosapa Castle Cup ayo Zimbabwe iri kutanga kutamba neMozambique nemuvhuro. Murairidzi wemaWarriors Sunday Chidzambwa apa ukapteni wake kuna Ocean Mushure weDynamos. Asi kumusha Dynamos ichange ichichema nekusavepo kwaMushure apo iri kusangana neBlair City muNational Sports Stadium nesvondo. Echitungamirwa naMushure, Dynamos yanga ichibaka moto unotyisa zvekuti yakwira zvikoro kusvika pachinhano chechishanu muhurongwa hweLeague. Dynamos ine mukana wekuenda pamusoro kana ikakunda Blower City uyezve nekupiwa mapoints ese matatu mumutambo wavo nechapungu uyo wakamiswa kwadonha gedhe Dynamos yakatungamira 4-0. Mumwe mutsigiri wechikwata ichi vachakawira musaruro vanoti chitima cheDimbare chasimuka uyezve hachichamira.
Vanhu vanga vakutidherera vachijerera kudaro takudzoka muchaicha zvekuti tikufamba tadzoka pakuti Dimbare.
Asi nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaInnocent Tilabu vanoti vari kuona chimwe chezvikwata zvidiki zvichitora mukombe kwete Dynamos, Cape United kana Highlanders.
Highlanders yaona yakasimba yoise Beat Club yoye Highlanders Highlanders kadotora teams of soccer nema Platinum Tour aya ofuta ngasajerere aya ma Platinum aya nokuti ma Platinum aya akatosimba kuti aya saka zvezve kuti anzi Cape tinogona kudzorera kuri kutora league dziseka inenge yatotamba bhora.
Mimwe mitambo iriko ndeii: Mugovera FC Platinum versus Cholocho Pirates, Nesondo Bantu Rovers versus Chapungu, Wange versus Shabani Mine, Triangle versus ZPC Kariba. Mutambo pakati peCapes United neYada uriko nechipiri sondo rinouya sezvo Capes United iri munzira kubva kuTunisia uko yakanorohwa 4-2 neAl Ahly Tripoli nemusi wechitatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa gakava pamusoro peurongwa hwekudomwa kwemagamba. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Musangano wekodhepa unopera muBulawayo, vanhu vachikurudzirwa kusimbaradza nekusimudzira mabasa emaoko. Vaimbo vemutungamiri weBotswana vakwete Ketumile Masire vanoshaya. Muimbi aive nemukurumbira munyika Chings Chingaira anoradzikwa kumarinda ekuGlen Forest muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndikusiyamina ntungamiri Nkomo.